Dano, ichewana nimira kudire jewanu, it's a welcome development. Nauti death penalty, diumwe nyaya, ya ineza, kuti yaifa wakwe ya kabiswa pane nguwa. Saka, dano, raitwa ili ne urumende, yeku saina biriro ili kutiriwe mtemo, tigati pa zunuzese, shatungati kwa mtemo yesi, shatungati ili progressive. Izvizvino puwawo kuhurumende kuti aiwa apa vagona nokuti mutemo uyu udziswe ende kuti vaabolishe death penalty.
Tinoona kuti panga pachizeiwa bhiri iri pakasimukawo nyaya yekuti vamwe vaiti kuvandudzwa kwemutemo kunogona kuwedzera nyaya dzekupondana vanhu vachiziva kuti havachatongerwa rufu. Munoonawo sei kune vanga vachipikisanawo nedanho irori?
Ya avo ndo vamwe vai vachinzi vaisupporta death penalty pakuti kumutemo toti vaiti inofanira kuve ichiita kuti vamwe vanhu vakave vachiattractwa nokuda kuuraya vanhu. But pane maongororo aita zvinhu kushandisa kuuraya vanhu yaiita senge eye for an eye tichiita sabhaibheri kana kuti even papa zvinhu zvese. But iko zvino taiona futi zvekare kuti death penalty nangwe zvayo yanga iripo, statistics dzanga dzichitaura zvekare kuti kuurayawa kwauchita vanhu hakukudzikira, especially tichiita sawo kuZimbabwe vanhu vanga vachingourawa. But now kubvisa kwaitwa death penalty, I think yaakufocusa more on kuva corrective, kurehabilitata ivo vanenge vachinzi vari kuuraya vacho. Nekuti kuuraya zvako kunhu kwangu kwaipawo kuti munhu kana auraya akuchiurawa and zvasiri kuva zvichiva zvichibatsira anything.
Muri kuonawo here pari kuitwa zvikuru panyaya idzo dzekuti vanhu vange vachisiya kuparadza mhosva dzakadai kuburikidza nedzidziso?
Hongu, ndiona senge zvinhu zvakadai so zvofanira kuva zvichizobatsira kuti vanhu vave vachiziva vachidzidziswa, especially vachivandudza system yavo yerehabilitation kumajero. Kuti kana paitwa izvozvi zvokuti paita like makeses sezvamataura ekuti munhu aurawa mujero imomomo, mufanira kuitwawo zvekare atingati death penalty information centers anenge ari mujero imomo, anenge achibatsirawo vanhu kuti vanenge vauraya vaive vachiongororwa zvekare vachizewa nanachiremba kana mapsychologist, vachionawo kuti chii chai chaicho chiri kumboita kuti vanhu vave vachizosvika paextend iyoyo. Kuti kana vakuzobata in terms of criminal justice muZimbabwe, vanenge vachibata yatingati source of macontentions yayo anenge achiitika musociety, so that nyaya dzakadai so kuti dzisazosvike pakuti vanozvisvika pakuurayana, ivo pane maalternative means ekuti varizove madistrict.
Tinoona kuti mutemo uyu wauya panguva iyo papaitori nevamwe vasungwa vanga vakatongerwa mutongo werufu. Zvaakurevei izvi vamasiye kana muchigona kungojekesera vateereri?
Panachiverenga mutemo wacho specifically pasection 7 inotaura nezve amendment, iri kutaura kuti kana panga pane munhu anga akatongerwa under the death penalty act as of December unouyu padziposwa mutemo, yese mutongo iyoyo yasuspendwa. Saamendisee kuti hapasina munhu achave achiurawa muZimbabwe. But mutemo wacho unodzikiswa zvekare uchitaura kuti masuspensions aya anokwanisa kuliftiwa kana pakaita yenganzi state of emergency inenge yadeclarewa nehurumende, of which hationi senge tinitarisiri yekuti zvinhu zvakadaro zvingave zvichiitika anytime soon. But mutemo unotaura kuti pangangoita any state of emergency, panokwanisa kuva pachizoliftiwa suspension iyo zvokuti vanokwanisa kuurawa panguva iyoyo. But kana state of emergency yapera, hapasina vanhu vakudzokera kuri normal, vanhu vakuchishandisa mutemo. But state of emergency inoita senge nesuspenda mitemo yese muZimbabwe.